Ndadaidzwa nevashandi vachiti semusangano unomirira ruzhinji taita dambudziko. Vakawanda vanozviziva kuti tiri kubva kutraki yakatora mazuva nemazuva kumahospitals madhokotera. Saka takarasikirwa nehama, takarasikirwa neupenyu. Takutoona zvimwe zvinokofanana. This time tiri kuona manesis taenda kustrike. Asi zvinoreva chinhu chimwe chete. Zvinoreva kuti hama dzetu dzinotoshaya rubatsiro kuzvipatara. Hatisi kuona zviri kuitiwa nehurumende. Yange iri nyaya yekuti hurumende ine hanya nevanhu. Taiona nyaya yacho ichingogadzirisa kamwe chete. Saka takokwa kuti sevato tinomirira vashandi tikwanise kupindira.
Kune vamwe vanga vachitaurawo mumakonawo vachiitawo makuhwa vachiti zvinenge zvine chekuita nematongerwo enyika. Dai munotiwo kudini mashoko iwayo?
Haisi chokwadi, haisi chokwadi. Pane vamwe vambotifonera vachitaura nyaya imwe chete kuti sezvo patroni wemanesis ange ari mugave, saka haisi mugave here ari ane ruoko pane chinhu ichi. Takati kwete, hazvinei nekubva kwamugave pa state house kana kuti kumasimba ayo utongi. Inyaya yevashandi yakatozvimirira. Vashandi, manurses, madoctors vane matambudziko ari pachena, hazvinei nematongerwo enyika.